changu ndinonzi Charlene Mawarire. Ndichibva kuZimbabwe tikauya kumusangano weWorld Expo tikaenda kuZimtrade Investment Forum. Tadzidza zvakawanda nepamusaka pekuti zvii zvinodikanwa kuti tiendese zvinhu zvedu kunyika dzakasiyana-siyana, especially iko kuno kuUAE. Vatiratidza areas ari available for vanhu vekunyika kwedu kuti vaikwanise kuimporta zvinhu, vachinyanya kutaura nezvechikafu. Vakatidzidzisa nezvehalal kuti kana uchida kuunza nyama kuno unozvifambisa sei.
Imi mungati semudzimai ndezvipi zvanyanya kubatai uyezve zvamuchazokwanisa kunge muri kuita sebhizinesi?
Ini panyama pandopandibata chaipo, because ndaona kuti kana une mombe dzako kana mbudzi dzako uchidzichengeta zvakanaka, ukakwanisa kugadzirisa mafacilities ako kuti aenderane nezvinodiwa, unogona kutoiendesa mombe dzako kunyika uchitambira mari inonakidza. Ndozvanyanyondifadza izvo.
Hello, ndinonzi Faith Niran, ndinobva kuUK. Ndakauya kuZim Ladies of Dubai yakaorganizwa naAbigail Magwenzi.
Zvii zvamungati makadzidza pamusangano uyu?
The conference yanga iri yebusiness, and ndakasangana nemagovernment officials, maambassadors, maministers of women and youth. Ndakabatsikana zvekuti takateerera how kuvhura maaccounts while tiri kudiaspora, mabank accounts. Ndaona kuti as women takubatana.
Makadii zvenyu? Zita rangu ndinozino Magugu Machazi. Ndiri one of one wakaatenda Zim Women to Dubai yakaorganizwa naPastor Abigail Magwenzi. Takadzidza zvikuru, tikasangana nemaministers, tikasangana zvose maambassadors. Takadzidza zvikuru about women empowerment. Nini chikuru chandakadzidza nezvebusiness, zvokuti vakadzi they can do it mubusiness.